Nzvimbo yekuchimani mani West munharaunda yemhandarume igwenga uye inonaya mvura shoma gore rega rega. Vagari vemunzvimbo iyi vazhinji vanorarama nekuita maricho uye kuruka zvinhu vachishandisa makavi. Izvi zviri kuitwawo muBuhera. Masangano eOxfam uye UNDP anoti akaona zvakakodzera kuparura urongwa hwekubatsira vagari ava nezvirongwa zvichashandura magariro avo zvachose uye kuvapawo mukana hwekukwereta mari kumabhanga. Masangano aya anenge achibatsirawo vagari nekuvapa mazano anoita kuti kushanduka kuri kuita kunze kusaomesa magariro avo. Chirongwa ichi chine madhora mamiriyoni mana achashandiswa mukubatsira matunhu maviri aya kusanganisirawo kuchiridzi mudunhu remasvingo kwemakore mana anotevera. Mumwe murimi munharaunda yemhandarume kuChimanimani vaDaniel Mushati vanoti nharaunda yavo ine dambudziko rekushayikwa kwemvura inovakwanira kuti vakwanise kuita mabasa avo ekurima. Vamushati vanoti nekuda kwekushayikwa kwemvura mabasa ose haazi kufamba sezvo chibhorani chimwe chete chemunharaunda umwe chisingachabudisi mvura. Murimi uyu anoti anotarisira kuti nekuuya kwemasangano aya maviri munharaunda mavo nhamo yavo inenge yave kuzoenda kwamufiga nebwe.
Tingati pari zvino machallenges aripo akanyanya ndewater source. Mawater sources edu haana mvura yakakwana iri adequate according nezvatatichida kuita chaizvo chaizvo. Hatina bozi we have a borehole yatakacherewa about 71 meters but still the water table is not good. Hapana mvura. So we have main projects that are already that tiri kuita. Tinopfuya mombe, panoda mvura. Tine garden about 1 hectare, panoda mvura. Then tine poetry huku, panoda mvura. Then tine goat feeding, panoda mvura. Zvese izvozvo zvinoda mvura but mvura yacho manje hapana. Saka nekuda kweadoption iyi tinotarisirawo kuti dzimwe nguva vachatibetserawo kuti tiwane good resource yei yemvura.
Vamushati vanoti dai vakakwanisa kuwanirwa rubatsiro rwekuti pavakwedhamu rinobata mvura shoma inenge yanaya mwaka wega wega kuitira kuti vagari vasaite dambudziko remvura.
Tinotarisira kuti raramo ingangoshanduka kana kuri kuti vauyisa zvinhu zvatiri kunyanya kushaya muarea medu. Matambudziko atina wakanyanya ndekuti nyaya dzekuti hatitorina mvura zvachose. Mvura yedu munzvimbo dzedu inonaya kwenguva pfupi. Drought inogara yakatibata nguva dzakawanda. Saka dai taiwana zvinotibatsira kuti tikawana mvura shoma iyo tikagona kuichengetedza ndoyo topota tichishandisa iyoyo kuti upenyu hwedu hurarame. Zvino nenyaya yekuti hatina madhamu, hatina mabohos abva kutaurwa nomuwangwa. Especially mabohos akati wandei muarea. Tinowana mvura yakawanda zvokuti tine tinogona kuti pavillage rinenge rine mahouseholds anosvika kana ma50 or so. Village rimwe chete iro rine mahouseholds akadaro rine 1 borehole. Saka vanhu vese vauti vashandisa 1 borehole mugozoita project nebohole iyoyo hazvizokwani.
Mumwe murimi anobva kunharaunda yeBuhera vaRekias Machemedze vanoti kushomeka kwemvura kuri kuvakanganisa kwazvo zvokuti mombe dzavo hadzizi kukwanisa kuenda kudhibhi nekuda kwekushayikwa kwemvura yacho.
Zvive zvega mvura inoshandiswa nevanhu vove semunharaunda ive iri yegawo mabhozi ari ega kuitira kuti zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka. Nyaya dzekufidwa kumombe dzataura tine maproblems ekutotiwo even mombe dzacho dzitodhibha kwacho nekuda kwekushaya mvura ikoko. Madhibha aripo but kuti muise mvura yacho mudhibha hapana mvura yacho yekuti mudhibhise. Saka totarisira kuti dai tikaona mabhozi anoiswa pamadhibha yedu kuitira kuti tipote tichiisa mvura chi mudhibha mombe dzedu dzichidhibha nekuti dzobatwa nezvirwere nguva nenguva. Pakutorarama kwedu uko ndiko kuti tikanoe nezvipfuwo zvakaita mombe izvozvo zvana mbudzi ndozvokutoti ungararame nazvo zvokuti zvinomboti resistewo mbichana pakunge kwaita drought. Zvemumaminda izvi asi kana tatorima masmall grains. Saka taifunga kuti masmall grains iwaya dai vakatibatsirawo nawo kana zvichikwanisikawo ndiye anotomanejeka zvokuti tikati ana chibage nezvimwe izvi hazvinyatsoiti. Saka tiri kutarisira kuti NDP iyo painouyawo pamwe inogona kutibatsira naivave Safari.
Mumwe murimi wekuBuhera vaBenson Manjokota anoti kuuya kwaita Oxfam neUNDP kuchabatsira varimi kuti vakwanise kuwanirwa mari yechikwereti kumabhanga sezvo kare vaikundikana kuita izvi. Vanoti pakubatsirwa kuwanirwa zvikwereti izvi kuchapa kuti mabasa avo ange achifambira mberi.
Matambudziko taisangana nawo sevarimi angare kuti vanhu vanga vasakwanisi kunotora mari from the banks but now with the help of donor funding they can now be able to do their mabasa akwanisa kunga chiita. nenye kupuwa mafans ne Oxfam.
Vamushati vano tutakare urongwa woya ne Oxfam ne UNDP. Uchapa mkana wekuti varimi wawane njere uye ruzivo wekuli mazuri mazunendra na nina ronda zavu uye kupiwa mbeu uzi pakutanga wachizu kwa nisa kujimirira voga ni kufamba kwenguwa.
Yakanagira pakuti mafarmers they can now benefit from getting funds. Utaungwa sanga wachita mari kutenga ma raw materials, even kugadzira ma dams, even kugadzira ma irrigation schemes. At the same time, zvinobatsira kuti tikwanisa kunga tichiadapta kuma situation ari kuitika masenge zvakaita climate change. Vanhu vakwanisa kunga vachipuwa ruzivo kuti vasime ma small grains zvakaita na millet rapoko. Saka I think ndo zvinenge kutaura izvozvo pane adapting climate change adaptation process iri kuitwa ne Oxfam.
Mukuru we UNDP muZimbabwe vaYan Vossen vanoti sangano ravo rakanangana nevarimi vekumaruwa kunyanya madzimai sezvo vari ivo vakawanda zvikuru kumaruwa. Vanoti kunyange hazvo zvakadaro varimi vechikadzi ava havana chinoratidza kuti vane simba paminda iyi uye vanowanzonyemwa zvikwereti kumabhanga. Vanoti UNDP ichabatsira varimi ava kumaruwa kwemakore mana anotevera. Vavosen vanoti sangano ravo richashanda zvakasimbarara nehurumende yeZimbabwe nedzimwe nyika mukuedza kusimbaradza kukoshesa kupa masimba kumadzimai munyaya dzekurima. Munyori mubazi rezvakatikomberedza mvura nemamiriro ekunze vapita mupazviriho vanoti vagari vanofanirwa kukoshesa zviwanikwa uye kunzwisisa kushanduka kuri kuita kunze. Vamupazviriho vanoti vagari venzvimbo dzakasiyana-siyana vanofanirwa kuita mabasa ekurima anoendana nematunhu avo, vasime mbesa dzakakodzera vasingakanganisi zvakavakomberedza kuitira nhaka yeramangwana ravo. Ndakamirira Studio 7 kumandarume chimanimani West, ndini Lweda Moyo.